Zino kuchingani zai ine mfaro ini ndini tano no kawande lichiti eino imisoro ye nauza nasi China juta 14 2017. Nzira jese zaka nanga ku Robert Mugabe Grounds Muharare uko kurukuitirwa Congress ye ZANU-PF ye chimbichimbi mangwana chishanu. Nyaya yechinzvimbo chemudzimai anofanira kuitwa mumwe wevatevedzi vemutungamiri weZANU-PF yambunyikidzwa mubato iri sezvo isiri paurongwa hwekongresi yamangwana. Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnosius Chombo vanomiswa pamberi pedare redzimhosva zvichitevera kusungwa kwavakaitwa zvekare neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Hurumende inowedzera vatongi vatsva vasere kuti vatonge nyaya dzemudare repamusoro. Vanhu vanotadza kutora mari dzavo mumabhanga ekumasvingo. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabatiro ari kuitwa vanhukadzi muZANU-PF. Takatarisa chinzvimbo chemumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri, icho chinonzi chinofanirwa kunge chiri chemunhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 1360 6080, 15580 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakangamwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.